vanenge vashingirira kukwereta nekutsvagatsvaga kuti vasvike vari kusangana nematambudziko ekuaregistra anoramba achivadzivisa kuti vatadze kukepchiwa data ravo zvakakwana, zvinozoita kuti vaite sevanhu vanoramba asi vasiri kuramba. Chatinoramba tichikurudzira kuhurumende ndechekuti isanakirwe nekunyora magwaro ekushishidzira vashandi vayo, asi iite kuti zvirerukire vashandi vayo kuti vakwanise kukomplaya nezvainoda. Zvatinotarisira ndezvekuti vangadai vaine chirongwa chekutodhiploya vashandi vavo vachisvika pane mushandi wega wega vachikwanisa kukecha data rake. Kana iri nyaya yekubvisa maghost workers nezvimwe, ndiyo nzira yatinoona inenge yakatosimba yekutosvika vanhu pabasa pake muchiona kuti aripo zvechokwadi here muchibva makepcha data rake. Zvainotibatsira kuti tirerutsire mushandi wacho nekuzokwanisa kunyatsotobvisawo zvomene maghost workers, nekuti mumwe anenge adori ghost worker anongogadzirisa mabiometric data rake roupdatewa oramba ari papei kuti asi asina kwaanozikamwa kwaari kushanda.
Saka nhengo dzenyu dzinobata here musi wa 28 February watarwa uyu kuti munhu wese anga aisa zvebiometric izvi?
Mangange kuvazhinji vari kunharaunda dziri kanyanyosara kuseri kwekuseri vatagara vaine matambudziko ekushaya zvifambiso zvatambodonongodza izvi. Asi tinofanira kuti kune vamwe vanga vamboshingirira kugore rapfuura kwakamboitwa nhau iyoyo payakambotitaurikei, vamwe vakambomhanya-mhanya vaikagadzirisa, asi tichiri nevamwe vachiri kungotizivisa kuti havasi kukwanisa kubata zuva irori.